Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anhasi uri musi wechitatu, gunyana 22, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Ndau tumakwanisa kuvanesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvanga zvakatongwa ne High Court zvekuti vamalava havasi justice. Zvese izvozvo zvazvisika mutemo zvabviswa. Saka zvinotaura kuti vamalava vangoramba vanga vari chief justice kubva musi wa11 May kusvikana nhasi. Hapana kumbenge paine nyaya yekuti ndi chief justice here kana kuti havasi chief justice.
Dare reconstitutional court rinorasa mutongo wehigh court wakati justice Luke Malaba vainde pamuchikandi gere. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti makambani anofanirwa kushanda zvakasimba kuitira kuti zvinhu zvinodiwa munyika zviwanikwe nyore. MDCT inoti yatanga nhaurirano nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro soro reconstitutional court nhasi rarasa mutongo wehigh court wakaendesa mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika Justice Luke Malaba pamudyandi gere richiti vainge vasvika makore makumi manomwe. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavakanyora ivo naJustice Bharat Patel uye ukatsigirwa nevamwe vatongi vedare iri, Justice Rita Makarau vati mutongo wakaturwa nehigh court muna Chivabvu une chekuita nekusandura bumbiro remutemo, nekudaro usati watanga kushanda unofanira kusimbiswa neconstitutional court. Vati dare ravo harina kusimbisa mutongo uyu, nekudaro rarasa mutongo uyu. Izvi zvinoreva kuti vamalava vava kuenderera mberi nebasa semukuru wevatongi wematare edzimhosva zvichitevera kuwedzerwa kwenguva yavo pabasa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vakashandisa bumbiro remutemo Constitutional Amendment No. 2 Act kuita izvi. Zvichitevera mutongo wehigh court, mumwe mugari wekuvulawayo vaMax Mupungu vakaenda kuConstitutional Court vachipikisa mutongo uyu. Gweta ravaMupungu vaLovemo Maduku vati mutongo wanhasi unoreva kuti vamalava havana kumbogara vaenda pamudyandigere uye ndivo vachiri mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika.
Zvanga zvakatongwa nehigh court zvekuti vamalava havasi chief justice. Zvese izvozvo zvazvisika mutemo zvabviswa. Saka zvinotaura kuti vamalava vangoramba vanga vari chief justice kubva musi wa11 May kusvikana nhasi. Hapana kumbenge paine nyaya yekuti ndi chief justice here kana kuti havasi chief justice.
Zvichitevera mutongo wakaitwa naJustice Happias Joe, Justice Edith Mushore naJustice Helena Charewa, vamalava pamwe negurukota rezvemutemo vakapikisa mutongo wekuSupreme Court. Izvo zvakaita kuti vamalava vadzoke pabasa vachimirira kuti nyaya yavo inzikwe mudare iri. Asi vamaduku vati mutongo wanhasi wauraya nyaya dzose dziri kuSupreme Court.
Maapirizi angari kuSupreme Court atodonha hakusina nenyaya izvo.
Justice Joe nevamwe vavo vakatora mutongo wavo muna Chivabvu mushure mokunge Zimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe nesangano rinomirira magweta echidiki reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vaenda kudare iri vachipikisa kuwedzerwa kwenguva yamalava vari pabasa nevamunangagwa vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti vachazopa pfungwa dzavo kana vachinge vawana mutongo uzere.
Hatisati tawana pari zvino mutongo wakazara, gweta redu ririko kuConstitutional Court kuti riwane mutongo iwowo. Kana tauwana tichagara pasi nemagweta edu touverenga tinzwisise mutongo wacho mamiriro awakaita. Kana tichinge tanzwisisa tichazozivisa veruzhinji position yedu maererano nezvinenge zvatsaukiwa nedare.
Vachipa pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvemutemo Dr. Alex Magaisa vati havana kushamisika nemutongo uyu nekuti vatongi vanichouviri pazviri.
Vese tingati majaja anga chita nyaya hii vane pachurungu inganzi interest mnyaya vane zawano toru vano affect kwa unayu nyaya hii nukuti amendment ino wabatsira kuchinji kwa wakaita mtemo kuno wabatsira kutuwa gare mu office kwe makore mashanu saka andifungo utipane munu anefungo zakanyaso tichikiti anga achifungo kutu majaja achawu ya ne mwe mtongo. Mutongo iwoyo wagara uripo nekuti zvakafanana nokuti unodaidza mapere kuti mapere ngaji pamutongo kune mamwe mapere kuti akadyire imbudzi.
Vatiwo havo dzimwe nyaya dzakakwidzwa kumatare dzinofanira kuti dzitongwe nedare iri. Vachinyora padande mutandirawo reTwitter, munyori mubazi rezvobudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vamunangagwa vainge vasina kukanganisa apo vakawedzera nguva yamalava pabasa. Kunyange hazvo dare ratura mutongo waro nhasi, pane dzimwe nyaya dziri pamberi pedare iri dziri kupikisa Constitutional Amendment number 1 and 2. Nyaya yekutanga yakakwidzwa nedare iri negweta rekubulawayo vanyulani Stole vanoti Constitutional Amendment number 1 yakapaswa zviri kunze kwemutemo, kwozoti nyaya yepiri yakakwidzwa nesangano remagweta Law Society of Zimbabwe riri kuti Constitutional Amendment number 1 and 2 dzakapaswa zviri kunze kwemutemo.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanoti makambani anofanirwa kushanda zvakasimba kuitira kuti nyika iwane zvose zvainoda zvisinei nekuti kune denda reCovid-19. Kudzanai Msengi anoti panyaya inotevera.
Mashoko avatura semunyarikani pamusangano weInternational Business Conference pagungano reZimbabwe International Trade Fair muBulawayo nhasi, vachiwenga vati kunyange hazvo hurumende ichitambira rubatsiro rungabve kunze, zvakakosha kuti nyika ikwanise kuwana zvakawanda zvinodiwa mukurarama kwevanhu zuva nezuva muno munyika. Vachiwenga vati kuvepo kwedenda reCovid-19 kwakaunza mamiriro matsva pasi rose, kusanganisira kusakwanisa kufamba kwevanhu pamwe nekufambiswa kwezvigadzirwa zviri nyore sezvaisiitika chirwere ichi chisati chavepo.
At the height of the pandemic induced lockdowns, even if one wanted to import, one could not do so because most countries around the world and totally closed their borders.
Vachiwenga vati zvisinei nekushora kunoitwa nevamwe vavasina kudoma, hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti imutsurudze upfumi hwenyika. Vakatiwo hurumende iri kuita zvakawanda kubatsira maindastri nemakambani kuti ashande nemazvo. Asi vati zvakakoshawo kuti maindastri nemakambani zvisapeta maoko, vachiti hurumende haizodziviriri maindastri kana makambani asingashande nesimba kuti azvisimudzire. Mutredzeri wemutungamiri wenyika vati zvakakosha kuti vanhu pache zvavo pamwe nemakambani akazvimirira nehurumende ashande achitevedzera mitemo yenyika, vakayambira kuti vari kuramba vachiita zvekutenga kana kutengesa mari pamusika mutema vachasungwa. Vachiwenga avo vanoyewo gurukota rezveutano vati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kurumbidzwa pamabasa ekurwisa COVID-19, vakati hurumende iri kuramba yakasvinurira nyaya iyi. Vakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 uye kuramba vachitevedzera zvinotaurwa nesangano reWorld Health Organization pakurwisa chirwere ichi.
I urge you all to remain vigilant and keep your guard against COVID-19. Always mask up in public, keep your social distance and consistently sanitize your hands.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vakurai Macheza vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotsigira urongwa hwehurumende hwekuti veruzhinji vabayiwe, vachiti nhengo dzavo dziri kuita zvakasiyana-siyana senzira yekukurudzira vashandi kunyanya kuti vabayiwe.
Tinovonga chaizvo zvinoitwa nehurumende pachirongwa chokuti ruzhinji gweZimbabwe huve gunovhakisinetwa. Tinozvikurudzira zvikuru. Isu seindustry mukatarisa mamwe makambanis edu tinotoswerekwedza vanhu tichivapa even some products kuvapesweda kuti vaende for vaccination, kuti zvinhu zvakakosha kuti munhu umwe noumwe anga anovhakisinetwa, nokuti kana wavhakisinetwa unoprotekta iwe wacho wavhakisinetwa vaunosangana navo mazuva ese, kungava kumba kungava kubasa, kwese kwese kwa ono famba. Saka hurongwa we huru mende no ukuza dei vanu vahu njisi nsa vahitavo saizu uzo.
Vamacheza hatu wano irana nedo nzore huru mende rekweza kusimu zira upfumi kusangansira kuwanisa makambani Marie Kunze pamusika we Reserve Bank of Zimbabwe asiwa tidae huru mende yanyanya kukoshesa kuwaniswa kwe mageza akakwana munyika. Makurukota ya urumenda akawanda kusanganzira gurukota rezvemari Professor Mtuli Ngube ne gurukota rezvemaindustry Amaiseka Inzenza vange varipo pamusangano uyu. Gungano rezvetITF richavhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vanomwe vakafa nezuro nechirwere cheCovid-19 icho chave kupararirawo zvakanyanya muzvikoro kubva zvavhurwa. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 4576. Vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevasere kana kuti 278 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi ava makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 19 vana vechikoro zvikuru kumasvingo, kune vana makumi mana nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro chete. Kusvika pari zvino vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kubva zvatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nemasere zvine mazana mana nemakumi matanhatu nemana kana kuti 128,464. Kunyangwe hazvo vanhu zvikamu makumi mana kubva muzana vakabatwa nechirwere ichi nezuro vari muzvikoro, mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vari kuita zvavanofanira kuita kuti chirwere chisapararire.
Isusu zvatinga taita semuzvikoro medu takwanisa kubudirira kubata denda reCovid-19 rabva mumatunhu edu ratazoona riri muzvikoro. Ndosaka muri kuona isusu patine tichitaura tichiudza kuti aiwa kune vana vakabatwa vakawanda vakadaiwo. Zvinoreva izvi kuti munharaunda matiri nemudunhu matiri munokwanisa kunge muine COVID-19. Pachirungu vanoti bazi reprimary nesecondary education has become a victim of its own success.
Ko sei muchidaro vandoro?
Nekuti isusu tiri kubudirira kuti tidzivirire munharaunda nemuzvikoro medu mese kuti tese tinge tine utano, tese tinge tiri vana vakasimba vasina kana COVID-19. Saka muchiona zvakadai zviri kutotibatsira isusu senyika yeZimbabwe kuti tiendere mberi, tiende kuvision 2030.
Mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Ko pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko ratarisana nezvikoro iri? Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza.
Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro yakakoshera kuvana, yakakoshera kudzidza kwevana, asiwo tichitarisira kuti panonounganawo vana ipapa pane dambudziko rokuti dzimwe nhambu umwe noumwe anobva kwaari kubva anokwanisa kubva nyangwe neutachiona hweCovid-19 hukazoenda pana vamwe.
Pangaitwa sei kudzivirira kupararira kwechirwere ichi Dr. Maida?
Zvakakosha zvikuru ndokunga sekurehwa kwakaitwa zvakaitwa nehurumende kuti kana vana vachinge vanzi vaende kuchikoro sezvazvava izvi, panofanira kuti vana vasanitaizwe maoko avo, vageze maoko avo nesipo nguva dzese kana vabuda mumaklasi avanenge vari, kana vabva kuzvimbuzi. Vana vanofanira kuti dzidziswa kugeza maoko nemvura nesipo uye nekusanitaizwa matemperature checks achiitwa. Izvozvo zvakakosha kuti vachipfeka mamask avo uye magariro avo angaave anoratidza kuti havana kugara vakatsinhana vari pamwe chete vakaungana, zvinozoita kuti vatatapurirane urwere kana utachiona hweCovid-19 kubva pane umwe.
Pane njodzi yei kunharaunda kana hurumende ikasakwanisa kuona kuti chirwere ichi hachina kunyanyopararira muzvikoro?
Kana vazobva kuzvikoro zvinobva zvazoenda nyangwe kumhuri dzavo, kuvabereki, kuna vamwe vavo. Saka izvozvo zvakakosha kuti maregulations aya akatarwa nehurumende ne World Health Organization atevedzerwe uye kuti pawane kubatsira nezvinotarisirwa zvinobatsira kuti zvikoro zvose kungava kumadhorobheni kana kumaruwa zvinokwanisa kuti vana vasanitaizwe vana vageze maoko avo nemvura inesipo vana vawane mamask anoita kuti vapfeke nguva dzose dzavanenge vari pana vamwe izvo zvakakosha kuti zviisaita kuti utachiona husumuke huchibva nokuzvikoro sezvatakamboona pawevhi yapfuura iyoyi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza vari paRunare muHarare. Zvichakadaro vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamirioni maviri nezviuru mazana mana nemapfumbamwe nemakumi manomwe nematanhatu nemazana mashanu negumi nemaviri kana kuti 2,976,512. Vanhu vabaiwa nhomba kechipiri vave mamirioni maviri nezana rezviuru nematanhatu zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 2,106,898. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weBritain vaBoris Johnson, mutungamiri weVietnam vaNguyen Xuan Park, pamwe nemutungamiri weMalawi vaLazarus Makati Chakwera vari pakati pevatungamiri venyika vari kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly. VaJohnson vari kutaura mushure mezuva rimwe chete muutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vataurawo uye vaviri ava vari kusanganawo kumuzinda weWhite House. Vanhu vanosvika mazana matatu vakapinda muparamende yemuNamibia neZuro vachiratidzira apo dare rakanga roda kuvhota pamari yemuripo inosvika bhiriyoni rimwe chete yemadhora ekuAmerica iri kubva kuGermany zvichitevera kupondwa kwevanhu verudzi rwechiherero nevenama kubva muna 1904 kusvika muna 1908. Vairatidzira ava vaiti mari iyi yaive shoma zvikuru semuripo uri kubviswa neGermany. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kurudzirwa kuti zvitaure nezwi rimwe chete kuitira kuti zvichemo neshuviro dzavo zvive nemutsindo pazvinenge zvosvitswa kuhurumende kumusha. Izvi zvinonzi zvinokwanisika chete kuburikidza nekushanda pamwe nemasangano akasiyana-siyana anomirira vana veZimbabwe vari munyika dzakasiyana-siyana zvinove zviri kuitwa nesangano reZimbabwe Diaspora Nation Building Initiative iro rinobatanidza masangano ari munyika dzakasiyana-siyana. Chikuru chinonzi chiri kuitwa nesangano iri panguva ino kuongorora kugadziriswa kwemutemo weZimbabwe Diaspora Policy uyo unonzi uri kutsvaga kuzadzisa zvinodiwa nevana veZimbabwe vari kunze zvinosanganisira nyaya dzezveupfumi zvemabhizimisi kodzero yekuvhota vari munyika dzavagere uyewo kuti vave zvizvarwa zvenyika mbiri Zimbabwe nenyika dzavagere. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe Diaspora Nation Building Initiative uye varisa chigaro veZimbabwe Diaspora Network UK Dr. Paul Matshai kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pesangano ravo.
Organization yedu iyi inobatanidza maungano kana kuti madiaspora organizations ari munyika dzakasiyana-siyana atinoti ma-APEX associations kana kuti ma-country associations. Zvinoreva sekuti ngatiti United States kunogona kuva nemapoka akawanda asi kosanganira pamwe chete kare vanga vaine Zimbabwe Diaspora Network North America. Kuno kuUnited Kingdom kune Zimbabwe Diaspora Network UK. Inosanganisira mamwe mapoka akaita seZimbabwe Diaspora Youth Alliance ine over 900 my health professionals. Yozoitawo vamwewo zvakare vemaacademics vanobatanawo nemayunivhesiti ari kumusha kuzoti pane vamwe mapoka achikuvaka iko zvinezvi kune dzimwe nzvimbo dzandatisati dzava nema apex associations sekusouth africa tinotova nemusangano umwe watinawo mangwana wekuti tinzwe umbo hungapiwa nevagari vekusouth africa mazimbabwens vachipawo pfungwa dzavo pamusoro pepolisi kana bumbiro rinobatanidza gavhumendi yekumusha nevari outside madiasporas
tichitarisa iro sangano renyu zvariri mubatanidzwa wemasangano zvii zvikuru zvarinenge richitarisirwa kuita zvinganzi zviri kukundikana kuitwa nemasangano madika
chikuru chiripo ndechekuti munoona kana ukaenda ukakumira uri mumwe chete utinokumbira pane chimwe chinhu chinokunetsa iwe semugari wekunze kashoma kuti uwane vanhu vangakuteerera vakawanda asi mukaungana mukaenda makarongeka inzwi renyu rinodino rinobva ranzwika zvakajeka nenjere dzakawanda nokuti munenge mune maprofessionals mune vanhu vakasiyana siyana saka kubatana kwenyu kunoitawo futi kuti nyangwe nezvamunoda kuti muitire nyika zvikumukumuke tangoti yatingati pachirungu you scale up your operations
zvii zvimwe zvezvinhu zviri kushandwawo nesangano renyu kugadzirisira vana vezimbabwe vari kunze kwenyika
chimwe chikuru chatiri kuita iko zvinezvi tine mukana wokuti tinotapedza pakupera kwaseptemba tichienda kana kuti mumavhiki ekutanga emuna oktobha ndonyaya yerevision yezimbabwe diaspora policy yaivaitwa adopted muna 2016 zvino kwapera makore mashanu yakwanisa kuti ichionekwa kuti ichiri kuita basa rainotarisirwa here kuti iite mazuva ano chikuru chimwe chiripo inyaya yekuti vanhu vari kunze kwenyika vaitoparticipate muvoting diaspora vote saka ndeimwe nyaya zvikuru iri kutiriridza pakuti vanhu vari kushingaira kuti dai vawanawo mukana wavo raiti yavo iyoyo iri muconstitution kuti vakwanisewo kuti vavhote vari kwavari
dr matsvai zvii zvamungataura kuti zvakasimbisa sangano renyu
chakanyanya kusimbisa sangano redu nderekuti tinonzwisisa kuti vanhu vedu vane kapasiti yakakura chaizvo saka zvatinofanira kuti tiite ndezvekuti tiite yatingakoti pachirungu kualesi maskills aya ane vanhu uyewo pfungwa yedu yakuti our underpinning philosophy inoti tine simba kana tikadini tikakwanisa kunyatsocherechedza kukwanisa kunoita nhengo dzedu nechirungu tikangoti we are at our best when we play to the strengths of our members
avo vanga vari mukuru wesangano rezimbabwe diaspora nation building initiative uye vari sachigaro vezimbabwe diaspora network uk dr paul matsvai vari parunare kubritain najonga kandemiri westudio 7 bato remdct rinotungamirwa navadouglas monzora rinoti nhaurirano pakati paro nehurumende yavaemarson munangagwa dzatanga zvichitevera tsamba yakanyorerwa vamonzora navamunangagwa Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashaura nestudio 7 nhasi, mutauriri weMDCT vaWitness Dube, vati nhaurirano pakati pebato ravo nehurumende yavamunangagwa dzatanga, zvichitevera tsamba inonzi yakanyorwa navamunangagwa kuna vamonzora, vachiti mikova yavo yakavhurika kuti vagare pasi vazeye zviri kunetsa munyika. VaDube vati tsamba iyi yakazeyewa pamusangano weutungamiri hwavo weStanding Committee, vakabuda nechisungo chekuti nyaya iyi izeyewe zvakare nekomiti yepamusoro mubato ravo yeNational Executive. Iyo yakatarisirwa kuita musangano mangwana vadhuve vati nyaya yenhaurirano inyaya yakatanga kare vaimbova mutungamiri webato ravo Morgan Tsvangirai vachiri vapenyu vakati havasi kuda zvekuzopinda musarudzo vasina kugadzirisa nyaya dzinobata mafambisirwo esarudzo
takaona kuti tiri opposition tisina masimba ane hurumende pane zvimwe zvacho tinofanira kuti tinge tichitaura nehurumende yacho kuti inge ichitora mazano kubva kwatiri kuitira kuti nyangwe tisati tasvika kuma elections tinge tine chekuita nematongerwo enyika tinge tine zvatinopawo muhurumende zvinounza shanduko kana kuti pundutso muvana veZimbabwe. Saka nekuti mutungamiriri wenyika vakatora nguva yavo nevamwe vavo vakatipindura, tinoona kuti zvinoreva kuti nhaurano idzi dzatotanga.
Vadhuve vati zvimwe zvichataurwa panhaurirano navamunangagwa nebato ravo inyaya dzekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika, nyaya dzesarudzo nedzimwewo. Vatiwo tsamba yavamunangagwa inotevera kunyorerwa kwavakange vaitwa navamonzora vachida kuti paitwe nhaurirano munyika, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vati nhaurirano dzavari kuda inhaurirano dzinosanganisira vemabhizimusi, vedzisvondo, vadzidzi, vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoshanda akazvimirira navose vanoda kupinda munhaurirano idzi. Pata vabvunza kuti nhaurirano idzi dzichaitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue here kana kuti Pollard, vadhuve vati chakakosha ndechekuti zvii zvataurwa, kwete kuti zvataurwa zviri kutaurirwa kupi.
Nhaurirano idzi pari zvino handingatauri kuti dzichaitika dziri Pollard kana kuti kunze kwePollard, nekuti isusu sebato chinotigaidha kana kuti chinotipa gwara muono wekuti tinofanira kutaurana sevana veZimbabwe. Saka tichagara pasi sezvo ndataura kuti tatoshedzera madare edu, tichagara pasi toti right, nzira dzekutaurana dziripo ndedzidzi nedzidzi nedzidzi. Tingaite sei? Topuwa gwara nevanhu. Hatidi kuti isusu tiri vatungamiri hongu vanhu vakabvuma kuti totaurana, asi havasati vapa gwara chairo chairo kuti munhaurirano idzi moita muri muPollard here kana musiri. Asi hatidi kuti vanhu vasakoshese nhaurirano votanga kutaura nezvinhu zvisiri that important, zvisina kukosha. Chakakosha ndechekuti tiite nhaurirano dzinobuditsa pundutso, dzinounza sadza kuvana veZimbabwe.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati nhaurirano idzi hadzina musoro, sezvo vachiti kana nhaurirano idzi dzisina mutungamiriri webato ravo vanelson Chamisa, inhaurirano dzisina zvadzinogadzirisa, nekuti gakava riripo munyika yegakava rezvakabuda musarudzo dza2018.
Kana uchitaura nemunhu unotaura nemunhu waune nyaya naye kuti pane makakatano aripo ngaagadziriswe. Saka ungaita sei? Hapana kana makakatano aripo mukutowirirana kuti angatenere mberi nezvinhu zvedu. Tinozviziva makakatano aripo inyaya yeelection yakabirwa navamunangagwa vachibira kubva kuna president Nelson Chamisa. Ndopane makakatano ipapo, ndopanofanira kuti pagadziriswe, ndopataitaura isu kuti nyika inoda dialogue kuti zvinhu zvifambe mberi. Apa zvavakuita avo ndezvemahumbwe.
Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF vaMike Bima, pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vachafadzwa mugwadi kutinzwe divi ravo patsamba yanyorerwa vamonzora navamunangagwa vachitaura nezvenhaurirano idzi. Mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Aramba vanga vasiri kudavarawo nhare dzavo, asi vamugwadi vakamboudza Studio 7 kuti bato ravo harisi kuzoita dzimwe nhaurirano nemapato ezvematongerwo enyika dziri kunze kwePollard sezviri kudiwa navachamisa nebato ravo. Pari zvino vamunangagwa vari kuita nhaurirano nevamwe vavakakunda musarudzo dza2018 pasi pegungano rePollard, izvo zvinonzi neMDC Alliance hazvina pundutso yazvinounza munyika. Mumasvondo mashoma adarika, hurumende yakatengera vatungamiri vari muPollard motokari, izvo zvakanzi neMDC Alliance kwaiva kutambisa mari yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Dare reConstitutional Court rinorasa mutongo weHigh Court wakati Justice Luke Malava vaende pamutyandigere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti makambani anofanirwa kushanda zvakasimba kuitira kuti zvinhu zvinodiwa munyika zviwanikwe nyore nyore. MDCT inoti yatanga nhaurirano nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
soku isi